manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kunotadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino zvino pakuita tsvakurudzo nekuene mafigiri ezvinhu zvakasiyana siyana zvemunyika, sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki neveukama uye kumitiswa vasati vabva zera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe we 2022 Castola Gasocaster of the Year vanosarudzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West muParamende vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare ati nyaya iyi yakakosha zvikuru zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti vatiwo izvi zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomishen inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission, iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje-manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore, avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu, avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vativo vakatyamadzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga ritorekodhwa nekoti pasina magetsi. Saka zvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi, asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi pachine nguva.
Mumwe wevanga vari mudare iri vaClifford Hlatshwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemutemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa matare edu edzimhosva, kupindirwa nekupenyengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANUPF, iyo yaparara isina zano kuti yobata papi, yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupiwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvinyirira, kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka, nekuti ZANUPF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya yekuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaitaka muno munyika, nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika 150 vari muusungwa vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reCCC muzvaremo Blessing Ali kunyatsine, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yeZANUPF vapayas Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe 15 zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kusara kwavasikala nava Felix Biri vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuviga mufi kudzamara vasikala vabuditswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuchinhoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora, dzakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bvumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru 30 kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiti hazvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda vanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vaneseke.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino zvino, vave kutevedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburisa patinoda kana patagona, asi veIMF vakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuprodusa statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chironga chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June zeti asati asvika, ezvinoti tachitoita 9 months, varicho chinotaura zve6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati. Zvina zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende kurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. vama wende watsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete nawo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webodi rezim starts, amai Naomi Wekwete, vatsinira kukosha uku vachiti, zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe. So izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokurokotedza Zimstats nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstats mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe vana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pauzikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiziva. So I think ndo zvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana, vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabva zera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai achifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganya wewe Studio 7 naama echifamba.
Tiri kubatsikana zvakanyanya semapoka anomiririra kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nawo dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kure sevabereki, kudaisana sekuru, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nana baba mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinotiyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rumburu rakanaka kuti constitution yedu inoramba kurodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti ataneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa reumai ivo vari vana, nekuti vatonoti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabate vanhu vasapara zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisirewo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyo munharaunda, ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kutema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai ekeni achifamba vachitaura naMarvelous Mushanganya wewe Studio 7 vari muHarare. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore 46 ekuberekwa kana kuti 46 icho changa chitungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yadzivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinja navasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo Victor Bout chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Griner uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu reMashonaland West vari kuchema chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba necheGutu vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRicks riri kwaZvimba vaGreystone Matiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Kozi kutravhera jeni inenge yati rebeka ibva pamusomona kutokanganisa vamwe ndonaso kuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezvirizvinhu zviriri.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tasarisa kubvira muna 1980 zvinhu izvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa zvadzara nozvo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana yedu sose yakaite kuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro zvaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchitoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswawo kuita mafunctions akawanda anosanganisira asi kana yangwe yasarudzo ndopanounganwa kuti pagowanikwa paine nzvimbo nemafasiliti okuti vanhu vadiki vakwane kuchinja process.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko kuti zvinokanganisa mafungire avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru wevheki mudunhu remashonaland west vaaustin Ndlovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
Sezimbabwe Electoral Commission chekutanga tinoshuwa zvikurusa kuti vanhu pavanoenda kunovhota vasafamba mitunhu yakakura. Mukatarisa renji yatinotaura isu kuti hatinyanyofarira kuti vanhu vafambe more than 5 kilometers to a polling station. Kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba, pane zvinekonzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro.
Asi vanhu Ndlovu vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota, vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva.
Tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizinisi mabhizinesi centers aya, nzvimbo idzidzo ndodzatotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza. Saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose, chinganditadzisa inini semunhu arikuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yeZimbabwe musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii?
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo. Nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti, izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya, uye ishure yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we 2022 Casolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeWorld Cup 2022 kukata nesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisirawo Tamsona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina waKnowledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAfcon. Mumwe asarudzwa ndeWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese demu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United, kana kuti makepe-kepe aita tarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Msona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndeFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chajka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Eric Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindirai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye arikutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyeze kuchitsa chikwata ichi masemifinari eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutotitaya kuziva kuti zvizvine zvatotora nzvimbo because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year because kana kutarisa matambiro ake akaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka, yaakurelegation but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa 16 zvita gore rino. Asi hapana mvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwa Norman Mapeza uyo akatora mukombe weLeague ne FC Platinum pamwe zvekare nevasvitsa ma semifinari. Zve chakadaro Herentals ne Blue Chips dziri kusangana muBaba Field Stadium mangwana kurwira mukombe weChibuku Super Cup. Tenda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese yeWorld Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya eSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya eTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Yvanzi Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine uye anukambo kari kupisa kanonzi Musoro Bhangu.
Vakangozi magitari muna 2014.
Veukama nevabereki munharaunda vaitwa kudii pamakatanga madzira?
Ndimunhu wekuti pandepe tichaenda mastudio vabereki vandaigara navo vanga vasiri vabereki vangu ndimunhu akakura aimirira kubva kugredi 2. So ndembo kuti vanazozotambira izvizvo vasiri vabereki vako zvekuti unoimba izvizvo zvinosenge basa chi basa rengonzi rinoitwa nevanhu vaivayo vamwe vaivayo risiri basa rinenge richitoitirwa nevanhu ende vengosho risiri kumavhillage kwatigara. Asi kira vanhu vakazoshingirirawo tikazamazama kumboda kupushawo pushawo music yedu then pandakapedza form 4 2018 ndichinonya kumbare chimbogara kumbare mbare munhariro ndinobatano neumwanonzi DJ mazo kupropa blaze chimbonoshanda nawo ndikamboshanda nere music then ndikuva ndakaonewo vamwe varikundibatsira kupusha music yangu kaita sana Puskavara ando vamwe vanhu vari kundibatsira kupushawo music yangu.
Ko muchaungawo mumusic yenyu iri kusimudzawo vanhu zvakadii?
Kubva pandakanzi ndabva kumusha ndakuyo kumbare ndakuzogara kuepwiti ndichiita zvemusic yangu ndichisangana naprodusa akasiyana siyana. Ndina studio ndatindaende kundosvika ndichiunzi ari kudzidzira kuti music yake isi kutiitira vanhu vari kuzama kutambira tambirawo kungoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kawani because music zijina tingonzi tangotanga rekoda nhasi tangonzi tatione maiti so tichi
kwa muno sangana nao ndi api
kutambudzika mwatosangana nao pamari dzekuti tinobhadhara mastudio tichifira kuti tinge tichiri kudhoze somhe yauyo unonge wafungwa unonzi free poison somhe ndogadzirei hainingi tine chifira zvekutamuka but kuti uzobata tamuka wacho waumba mari mari hatidziwani dzemastudio mari dzemavhidhios ndodzimwe dzinotinetsa kuwana malingo uno vanhu vekuredio kuti wendi tingetoi somhe yako irira ii zvinhu zvinoremana nausina kuri munhu asina mari so
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi? Vanoda kubhuka mashow, vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda?
Vakawanda vanotibata tinobatika paFacebook page redu rakanzi Qshine Officials. Zvekuti pari zvimwe nesong yandakarekodwa naSteve da kubuda inonzi Umbrella. Umbrella zvekuti ndichisho kuti zvine zvazoya sei
Hanzi kangoma kana kakuririsa kanoparuka tata kuchitanga kusimuka kuti tambe kambo Umbrella kubva kune mukomana Q Qshine angaine hurukuro na Ivan Zininga we Studio 7 rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa newe hukama ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kuLwezi 2022 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli wezengeza West edale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla kodwa abathutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labathutshisi kodwa amaqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMugabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMugabe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMugabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho oqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo
emasoni nangakwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga wonke amayuthi akusela msebenzi akusela kudla soyokudukeka kuphela yikho libona sokugcwele ama-drug addicts abantu abasebenzi enza okwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi ngenxa yeka-ED umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo ifeti yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe indefense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakho ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethatha i-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima ukuqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe nomnangagwa ngibona ngani umnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa umgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi ukwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu nama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayevusa ngcono kulo mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba sakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe umnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele iTudio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshana kakhulu kungani sitsho njalo ngoba thina njengenhlanganiso yehoza senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyithathe kanjani. Abantwana bakhe bahlangana lokuhlinyezwa kwamacansini kakhulu ngikhathi elockdown ezimbini kwisihlobo nakumakhelwane nakuma-study groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-ofa izindlu besethu nabadlengulawo ma-study groups nalawo. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengehoze esitshengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulukazi ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baceda isikhathi ngenxa yohlupho ongamlutho kwezomnotho abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nokuchitha abantwana basabayebota. Kwesiyalo odubo lamanzi udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisemtini yokuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyekeka baye ngaphi ngathi zama ukudina imali. So abantu abethu bakhesi basengozini nje baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi abapho singathi ngocwaka ngocwaningo salwenza lakho athole ukuthi wona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe ngaphi ngaphi lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi uyatholakala but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngobomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadingeke bayathengisa bazeekutheni bayele kwenzekale lokho lalokho. Lokunye futhi esalinyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuke leyo mfa kule mfa ngekhaya kubadlengula khona sikhangele umuntu esikhala kusela mntu ekhangele ukuthi awuta lento kube leyo mfa sezuya mna sengithala ikhona something ngihamba sengishaya abantwana bebodwa ngithuba lokudlengula khona lokho.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat uNkosikazi Farah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe koBulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengezimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaningi-ningi
iuhamba ezindlini sisenza ama surveys sibuza imbuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi si collect idata yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i technology yakulezi insuku kumbe imtshina yakulezi insuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalani wedolobho lakobulawayo umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingela lwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe, yikumeza abantu abaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula score ngoba siyakwazi. Basitshelile vele ukuthi omama bangakhi, abantwana on average abangakhi, sizakuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans in anticipation of i-growth layer. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort, izibhedlela zizashort. So you can tell me that this is a very important exercise eyenzwa yiministers, eyenzwa yi-Africa yonke jikelele, sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzothengisa okungakanani. Ithiwa yi-marketing. I-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Nimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete we Studio 7.
Nakuhambe kuhle mhlawumbe esifunule kodwa lenyaka nakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singarekoda eyangukuthi ama-resources atholakala ngoba kathesi show ukurekoda sokurekoda abantu esasiningi badlale ngayo babatutelane batutelane hayi ngakho-ke kumele kube lama-resources abantu kade bakhala ikhala ngokuthi umazi umazi bantu amazimbabwe hayi ngakhuluma laye ngani ngani ngala malimani hayi sinenza sambini manje ke ukuthi bakubona ngomnyaka hayi ayi ngiyenzela vele kungumajini imali mase njalo ngibethela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu bayakhalela imali kodwa uthuthe ukuthi intela abantu kumele sengena singachukela abantu bembona abantu bekungukuthi sifike sele benika ichukela kumbe bebesilayo benika inkomo ngiyambona bekutheni inkomo kumbe bekutheni ichukela ngoba amahlamvu ngakho ke intaza abantu kakhulu njengo-chairman wezimbabwe news rights association indinyora ukuthi hayi le ukuthi hayi intellectual property inyisi impropathy yomunye umuntu kumele ithenge ingasebenzisi mahhala
kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo asebele ndlela zokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zikhona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngaba abantu abahlelisa ngoba mina ngikhuluma lawe nje khonapha kulezi nje abantu kuthela bethe kamali yonke indawo bese kuthiwe uzakusika kodwa ke abantu aba engelalutho ngoba khona ukuthi abantu bayachuphelana nje nxa kungatholakala okwenjengakudala ukuba kubeenwa ngendlela nje nezomele yithenge nxa kungaba le-assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengashiyelani hayi kunontukuleoda ngoba nasithela kuselesinoe
kumele liphile lani ligcine imuli zenu
hawu awuzwake kumele siphile sigcine imuli zethu thina engizaziye ukuthi ama-musicians kakhulu bavele imeni bethu iphila ngemusic njalo kwasentweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi balenkomo bangamafamali abanye ngamanjini ngomanjinila abanye ngodokotela abanye ngamaloyal thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha
umnumzana Albeti Nyathi yimbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu limidlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinisalo weqembu lenguqu lebhola wesid castle BTC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amaklipu abophele ngabona ukuthi hhayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukubuyela kuyenelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo ziqinile oCroatia asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weki. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba neBrazil.
Ngokubona kwazi ukuthi ipha iBrazil bona ngathi yiyo engathatha kumbe yakithi e-Afrika iSenegal.
Usho ngani ngalezi team?
Ngabayile ama-good players especially iBrazil, iSenegal ama-good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so Argentina yayiwiniswa ngumaradona kusesemaradona ayedlala kathimesikafani umaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulo mncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithatha i-World Cup but sifake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ma-surprises ukuthi selingakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, she's one of the best organizers World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba eleKhatale leEquator azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Dicky was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday leviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo. Uhamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss. Ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga.
Salbonani balandeli kuzindawo zonke elikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa ngaqala ngegospel ngo-2012 so kulo umnyaka ngiyenzwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco kwafika kimi njengephupho iy'ngoma zama uzimamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco yikho kwayenza ukuthi ngikubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe va kuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyju. Abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62 973 7440. 0027 code leyo 62 973 7440. Ku Facebook nguVusa Nkomo, VUSAH Nkomo.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze nikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Awusuka madoda, DJ King Boss, uvusumuza inkomo ehlabelake kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk, lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo. Nkololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.